mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 9 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu rechipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine makumi maviri nevapfumbamwe 2029 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi mashanu nevatanhatu 2156 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana masere ane makumi mana nezvisere zvine mazana masere nevasere 848,808. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru zvishanu zvine makumi masere nezvina zvine mazana manomwe ane makumi manomwe 584,770. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichinyapararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana manomwe ane makumi matatu nevashanu 735. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu nevana 304 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland and West yave nevanhu mazana maviri ane makumi matatu nevasere 238 vakafa. Manicaland ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nemumwe 221 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matanhatu nezviviri zvine mazana matatu ane makumi masere nevatatu 62,383. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana masere ane makumi mashanu nevashanu 42,855. Sangano rePlatform for Youth and Community Development rinoti vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu rechipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel vachirwira muganhu. Mukuru wesangano iri vaClaris Maduku vanoti misha mina yakaparadzwa nevashandi vekambani yeGreen Fuel uye zvirimwa zvingangosvika mahekita gumi zvinonzi zvakarimirwa pasi. Ukama hweGreen Fuel nevagari vekuchinyamukwakwa hwagara husina kumira zvakanaka kubva patanga kambani iyi kushandira mudunhu iri. Studio 7 yatadza kubata mutauriri weGreen Fuel amai Nicole Moret sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye vange vasati vapindura mubvunzo yedu yatanga vatumira manheru panguva yataenda pamhepo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamadhuku kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi.
Rakava remuganhu kuchinyamukwakwa rasvika pasi na kumira zvakanaka. Tingati masecurity guards ekambani yeGreen Fuel vauya kuchinyamukwakwa vakapakatira pfuti pamwe nembwa vachimhanyisa vagari. Nyaya iripo ndeyo kuti vanga vachida kuti paite zvirimwa zvevamwe vagari zvairimirwa pasi. Mapurisa nembwa zvichanga zvichida kuchengetedza kuti pasada kurwisa kwenharaunda. Nekuti nyaya yemuganhu iyi yatora nguva ichiitika. Saka kambani yakasvipirawo kurwisana nevagari, kukuva vagari vakasvipirawo kurwisana nekambani. Saka ranga risiri zuva rakanaka kuti makwikwi aya atora nguva vanhu vachimhanyisana.
Pane zvaparadzwa here mukunetsana ikoko?
Kambani yakwanisa kurimira zvimwe zvirimwa zvevagari pasi nekuputsa dzimwe dzimba dzinoshandiswa nevagari kana vachirima kuminda dzavo. Tingada kuti vazhinji vazive kuti varimi vekuchinyamukwakwa vachiri nezvinhu zvavo zvakawanda zvichiri mumunda zvinosanganisira donje, chibage neuninga unozivikanwa kuti sesame.
Saka dzimba dzaparadzwa pamwe chete nezvirimwa zvaparadzwa zvingave zvine uwandu hwakadii?
Parizvino tingati mahectares arimirwa pasi angangosvika kuma 10 hectares. Izvi zvangoita sekuti zvishoma nekuti pari kuita kwekurwisana. Asi iyo kambani inoda kuramba ichingoenderera mberi pakurimira zvinhu zvevanhu pasi. Tine misha dzinosvika kuma 4 dzevanhu vanga vakavaka kuti vakwanise kunge vachirima kune minda dzavo. Asi tichange tichizokupai zvakanyatsokwana nekuti tichiri kuita assessment sevatungamiriri nekuti kurwisana kuchiri kungoenderera mberi.
Hapana here nzira dzingashandiswa kana kuteverwa kugadzirisa gakava irori?
Pane nzira dzakawanda dzagara dzichiitwa nevagari kuti gakava iri ratora nguva riite gakava rinogadzirisika. Asi chinonesa panyaya yegakava rechekuti zvinofungwa necommunity, zvinofungwa nenharaunda zvagara zvinozivikanwa. Tinongotaura nezvazvo zvimwe zvacho pano pastudio 7 tingati tatova nemakore 10 tichitaura. Asi chinonesa ndechekuti vanenge vakamiririra kambani kana kumiririra local authority kana kumiririra hurumende ndo vanenge vachichinja. Titori nevamwe vekuti kana vakauya kunharaunda kucommunity vachitaura nevagari vanozviidentifya segreenfield. Asi maakutaura navo vati zvatinga zvikwanisi kuzviita nekuti tiri vashandi. Pano nepapo vanozodzokazve voti isusu awa tiri local authority. Mobvunzisa kuti mutosvika papo kuti aiwa apa ndichakwani nekuti zvapresident. Pano nepapo vanouya vakamirira president pane pavanoti aiwa hatizvikwani. Saka tichikona kuti gakava iri richaramba richienda mberi kana rikasagadziriswa. Patasvika apa hapadi kuti kambani iti tinopedzerana. Vagari vovetiwo tinopedzerana nekuti tiri munyika ine mitemo, tiri munyika inoshandisa bembero remutemo.
Avo vange vari mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunhare kuChipinge naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti kanzuru yeHarare iri kurasikirwa nemvura yakachena inosvika zvikamu 60 kubva muzana kana kuti 60% nekuda kwepombi dzakaputika, kubiwa uye kusabhadharwa nevari kushandisa mvura iyi. Izvi zvinonzi zvapa kuti vagari vemuguta vanodarika mamiriyoni 2,500,000 vagare vachinetseka kuwana mvura yakakwana yokushandisa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vashumba.
Muongororo yatakaita sesangano reHarare Residents Trust panyaya dzekuwanikwa kwemvura nenyaya dzemasuwereji, pakabuda zvinhu zvakati wandei. Chekutanga, pakaoneka kuti muguta reHarare mune maplans akati wandei. Asi zvose zvakabuda mumaplans iwayo ekare, kusanganisira zvakabuda mumaster plan yeHarare Water ya 2014, zvizhinji zvacho hazvina kuitwa, hazvina kuitwa implement. Chimwe zvakare chakanyanya kubuda ngechekuti seguta reHarare kune zvinhu zvinogona kutoitwa nekukasika
muunga pamuenzaniso,
zvakafanana nekuvharwa kwemvura inobuda mupombi dzepasi dzinofambisa mvura. Malikages ari kuitika mudistribution network anokwanisa kuitwa priority akaplagwa, mvura ikayedzera kusvika kuwagari, ngekuti iko zvino wagari vazhinji havasiri kuwana mvura. Chimwe zvechakabuda mukati meguta ngechekuti paongororo yatakaita pakawe nekubvumirana kuti mukati meguta reHarare kune wanogadzira mutemo atingati ma policy makers ne wanoita mabasa acho kuri kushaikwa utungamiri
muonorere
kuri kushaikwa kuitwa zvisungo zvinoita kuti zvinhu zviitike neimwe nzira hakuna ba leadership iri decisive kuti ikwanise kugadzira dambudziko remvura nemasewage takaona zvakare kuti kunyangwe tichikwanisa kuimprova mvura nenguva inotevera panodikwa kuti paongororwe kuti maprojekti akaita sana kunzi dam agadzirwe aitwe kuitira kuti mvura igone kuwanikwa yakati wandei kuti igokwanise kusvikawo kuma eastern suburbs emuguta reHarare ngekuti mvura yekukunzi dam haina kuwanda
ingave yakawanda zvakadii
inotarisirwa kuti inogona kuwe 250 megaliters iro guta reHarare tichiwerenga mumagwaro ekanzuro zvakabuda kuti pazuva rega rega tinoda 800 megaliters asi zviwakwa zvesito of Harare zvemoton jeffrey neprince edward zvinongokwanisa chete kuti nyangwe dei zvikashanda 800% zvinosvika pa 714 megaliters per day izvi zvinoita kuti pave nekusarira imwe ingangosvike ku 90 megaliters isina kuwanikwa mvura saka kunzi dhemu ikawakwa zvichawandudza kuwanikwawo kwemvura zvichibatsiridzana neLake Chiwero
mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Blessing abatawo mutauriri weHarare City Council by Michael Chideme.
Nyaya yekurasika kwemvura muHarare inyaya yatiri kutarisa mazuva ano iko zvino tiri kuisa mamita munzvimbo dzakawanda takadoisa mamita kuSunningdale takaisa mamita kuGlenview takaisa mamita kumabvuku Tafara tiri kuisa mamita kwakawanda kuti mumvura isange ichirasika kuAshdown Park tiri kuisa mamita futi kuita kuti vanhu vasabe mvura uye vanhu vange vachibhadhara mvura inoenderana nemashandisiro avanenge vaita
sei zvinhu izvozvo zvaakuitwa nguva ino
mamita mazhinji anga akafa asingashandi uyezve kwese kune pombi dzakaputika tiri kugadzirisa kuti mvura isarambe ichirasika mashoko avari kutaura aya mashoko einformation yatakatovapa tichivaratidza kuti sei tiri kuita zvatiri kuita izvi zvichibudikidza nekuti tiri kurasikirwa nemvura yakati wandei
mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 vakambo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vari mujeri reEast Court mudunhu reKwaZulu Natal zvichitevera kuzvipira kwavakaita kumapurisa nemusi wechitatu manheru panga paine kutyira kuti muSouth Africa munogona kuita mhirizhonga kana vaZuma vakakandwa mujeri MoBlessing Munjoma anotipa nyaya iyi
mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vati mamiriro ezvinhu pari zvino munyaya iyi ave kuratidza kuti asvika kumakata
mutongo unoratidza kuti nyaya dzave kumakata nekuti vaZuma vainge varamba kumira pamberi peinonzi Zondo Commission yanga ichiongorora nyaya dzehuori muSouth Africa zvichaitika iko zvino zvichataridza kuti masangano nematare eSouth Africa akasimba zvakadii nekuti zvinogona kusimudza mheremhere nezvewezha nekuti vaZuma munhu anga ari zvakare ari mune zvematongerwo enyika
muzvinafundo paNorthwest University vaCosta Office vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwavaZuma kungangokonzeresa mhirizhonga munyika
ndoona sokuti panokwanisa kuitika mhirizhonga nekuti takaona masupporters avaZuma achienda kumba kwavo vachiridza pfungwa futi vari muzimotikari vaichida kutaridza kuti vanotsigira vazuma uye vakagadzirira kuita zvose zvavanokwanisa kuita kuti vazuma vasaenda kujere.
Asi kunyange hazvo ruzhinji ruchityira mhirizhonga vahofisi vanoti havaoni paine kudekwa kweropa.
Pangangoitika hapo mhirizhonga mbichana, asi hurumende yemuno ndinoona ichikwanisa kugadzirisa nyaya iyoyo sezvatinoziva kuti varamaposa vanosikanwa nenyaya yekugona kutaurirana sezvavakaita muma1990s nyika ino chizosvika pakuwana kuzvitonga kuzere.
Mumwe mudzidzisi paCape Town University Dr. Blessing Makwembane vati South Africa ine bumbiro remutemo inokwanisa kugadzirisa zvino kana pakaitika makakatanwa.
Vazuma chero vane mapoka anovasigira, mapoka aya asina kusimba nenyaya yekuti havasiri mutungamiri wenyika kana kuti vachiri nemukana wekudzoka pachikaro. I think mapurisa, not even masoja, achakwanisa kugadzirisa any disturbances dzinenge dzaitika.
Vamavhinga vati kukandwa mujeri kwavazuma chidzidzo kuvatungamiriri vemuZimbabwe.
Zvaitika kuSouth Africa kuna vazuma chidzidzo chikuru kuZimbabwe kuremekedza matare, kutamba nyaya dzezvehuori, kupedza huori nenzira yekuti zvematongerwo enyika hazvipindiri nekuti matare anofanira kuti amire ega.
Imwewo nhengo yeMDC Alliance mudunhu reJohannesburg vaInnocent Tsingo vati South Africa yaratidza kuti hapana ari pamusoro pemutemo.
Unoratidza kuti hakuna mombe inonzi haisungwe kana kuti haikamiwe, hakuna mhuka yakakosha kupfuura imwe, mhuka dzese dzakangofanana. Zvinoratidza kuti matare edzimhosva emuSouth Africa akazvimirira oga, haana kumbunyikidzwa sezvatinoona kunyika yevamunangagwa.
Vazuma vapinda munhoroondo yeSouth Africa yekuva munhu wekutanga kukandwa mujeri kubva pautungamiriri weSouth Africa kubva pakawana nyika iyi kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Mubatanidzwa wemasangano emakereke kuChamembe kweAfrica, weFellowship of Christian Councils of Southern Africa, wakanyorera tsamba kusangano reSouthern African Development Community, SADC, uchikurudzira kuti SADC ikasire kutora matano nekugadzirisa matambudziko akasimudzwa nevana vemuEswatini zvichitevera kusagadzikana kuri munyika iyi. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti makereke emuEswatini ari kukumbira kuti masoja abviswe mumigwagwa umo ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Vanhu veEswatini vanodawo kuti vabvumidzwe kusarudza vatungamiri vavanoda sezvinoitawo dzimwe nyika dziri muSADC.
Southern Africa region, imwe yama members edu iChristian Council yekuSwaziland inovando inotibatsira kuti tinzwisise kuti situation yekuEswatini yakamira sei. Saka kubva pane zvose zvanga zvichiitika mavhiki apfuura aya, vakakumbira kuti vangafara zvikuru vakawana rusigiro kubva kumakereke ari muregion, vabatsira kupfuudzira mberi zvichemo zvavanazvo. Saka ndo kunyora kwatakazoita gwaro rakaenda kuna Dr. Tax kuSADC tichitaura zvataionawo ezve zvataizwa hama dzedu dzekuEswatini dzichitaura.
Zvii zvavari kuchema nazvo zvavari kuti matambudziko avainawo mutsamba imomo?
Panga pane zvichemo zvaiva zvapiwa kuhurumende kuburikidza nemapetitions anga aisiwa kumadunhu. Chiri kukumbirwa nemakereke kuSwaziland chekutanga nechekuti vanokumbira kuti masoja abviswe mumigwagwa mavari kubata vanhu zvisina kufanira, mavari kushandisa masimba akanyanyisa. Vari kuti vari kukumbira kuti mapurisa adzoke aite basa rawo, masoja adzokere kwavanofanira kunge vari kukamba dzavo. Chepiri inyaya yekuti vari kuti zvichemo zvanga zvichitaurwa nevanhu kumatunhu avo hasati zvagadzirigwa, zvekuti vanodawo kunge vachisarudza vatungamiri vavo sezvinongoita dzimwe nyika dzemusadhaki uyezve vanoda kuti utongi hweumambo huonekwe kuti hungazvidzana sei neutongi hwemazuva ano hwejekerere hwedhemokirasi.
Munofunga kuti tsamba iyoyo yamakatumira kusadhiki inobatsira sei kugadzirisa matambudziko ari muweswa tini?
Chinotsvakwa ndechekuti tipfuudzire mberi mazwi evanhu vokueswatini zvavanoshuva nezvichemo zvavo, nokuti sadhaki ine jana rekuti izvichenure panyaya iyi kuti ivo vakaita basa ravanofanira kuita. Tinofunga kuti sadhaki inofanira kuti iratidze kuti zviri kuitika kueswatini hazvifambirani nesingwisingwi yesadhaki yekuti ive nzvimbo inobudirira nerugare uyezve vanhu vachibatsiwa nenzira yakafanira.
Mati manzwa here kubva kusadhiki pamusoro petsamba yenyuyo?
Hongu vatipindura tsamba iyoyo vachitiudza kuti vaigamuchira uyezve vachitizivisawo kuti chimwe chezvinhu chatanga takanyora mutsamba muchikuatendewa.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. ZimLife.com rinoti vakambove komanda weZipra vaAbraham Dumezweni Nkiwani varemekedzwa neugamba hwenyika. VaNkiwani vanonzi vange vari umwe wevanhu vatatu vekutanga kupinza zvombo zvehondo yerusununguko munyika muna 1962. Vakashaya mushure mokurwara negomarara vave nemakore makumi mapfumbamwe nematatu 93. Bazi rinoona nezvemajeri muSouth Africa Recorrectional Services Department rayambira veruzhinji kuti vasatumirana mifananidzo yevaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitambirwa nevakuru vejeri reEast Court vachiti mifananidzo iyi yakaita zvokubiwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukadiko pastudiyapo ndirenze gwera zimamondoro tatambura zanukuyevi atinzi kuisa vari kutishungurudza kwazinezve kunzi zvibage kujmb mumba musha ngaendese masaga mairi ndokutavane fetiraivhi tanzwa tatambura tibatsireiwo kana kuina anotibatsira ngavapindire tayaura muZimbabwe.
Magadiko Studio 7 ndini wenyu the great Pasho. Ndine chiitiko mancha ndoda kutaura nhasi chandoona chiri kutitadzisa kwekukunda kuenda kumberi chetribalism. Ndoona chimwe chiri kutitadzisa kufamba zvakanaka especially makuseni pa news demakuseni apa padzichindevela apa ndoona kuti hapana zuva rimwe kana wandiro jambika pasina kutaurwa zvemashona Mandebele nyadza cho unotona kuti hai kana ZANU-PF yachitine ikunda sei pakadai papa. Ndione neimwe nyaya yekusa batana chaiko chaiko maZimbabwe. Mapati hobo hobo akadai kuwanda kwemapati tingaikunda sei ZANU-PF. Aiwa muri yeZimbabwe iri kutambura. Iri kutambura dai tangokwanisa kuti tangoitawo pati imwe tabvisa ZANU-PF tozosara torwo tega zviri nani. Ya kwedzi munyaya aishi zvanyanyisa aiwa ZANU vanenge vachitofara kana zvinhu zvakamira mamira zvinenge zvichingoitika seizvozvizvi.
Manheru manheru akanaka muri Zimbabwe nemuStudio 7. Ini ndinobatikana chaizvo nezvinoitwa navanhu vekumaruwa kunyanyanyai kuna naBoira vanhu ava handifungi kuti pfungwa dzavo dzakanyasa kuiti hwerwero bhikozi izvozvizvi vanongotanga kutambura vachitambudzika maJMB aya haatombosvikiko asi kana tauda unosvika mumaelection kuti tivhote kudai vanobva vapuwa matisheti asina kana nebasa risi haunzi chikafu haunzi mari anotokupa imwe nhamo pamusoro penhamo asi kana takuvhota kuda unoziva kuti pachikomopo pachikomopo toda kuti vanhu vakaita seMDC avoka vakwanisa vambonyasa kutsanangurira vanhu vekumusha uko kumaruwa kumazefa kuti chii inonzi purezidendi vakamira sei vanzwisisi kwete kungoramba nekuti pachikomopo nhamo yacho yarova 5 years dzapera achingorwa nenhamo saka the president of the people yakwanisa kumboita marara achibatsira vanhu vekumaruwa kuti vafunge vaone zviri kuenda nyika.
Pastudio apu, pastudio apu, magadi mese, ndokwa zanu mkwaro, ndokda mese, tena na uze muno tipa, zecho kwa adi. Ririkuti inini masoko angu, inini panesi zinitika Mzimbabwe, zese, zakanaka, zakaipa, zakaita sei. Aparache ndino ya nyo kushora zangu, but, urumende ilipo, iye zanu PFE. Urumende da yange ingwe yaza. Yesu wando kupamande, chizi maoveti yesa haya, nachi mbukidu yesa wa itambura kupakare kwese. Waita zoku wape marisho, wando uchu wapa nasa shumara TGS, kutu shumara zanchu. Yo wano jema yusa, wano teke zene zwane ma US dollar, nisitenge sene marino shanda. Wando kupe shumara TGS, wano wakaru gureli sununguko. Asono unakire yo maoveti ato chinyan sapote zano TFO yache, nima soja, wichimirene wana oka. Ameno, saka fanana, zano PFO, emeso ni munanga guangazo. Zipajituru ni kabri ziange pamo pindo wacha misa kulustomu
magadi iko wa shamarari studio 7 nika ese njuda ungota urao mairano neje Zimbabwe mkatora $50 ya kabuda nezuro hii mogo tora $20 mogo isa $10 mogo isa $5 mogo isa $2 marizo zo ziri zema notes kudaru zema paper azikuwa nika na chingwa na wani azibuto mbokuwa ni one loaf of bread zininga shirewei kuriga my elections kuri easy asi kuriga economy manyepo chayo Zimbabwe inoda munhu akafanana na Nelson Chamisa kunge sa Nelson Chamisa panyanga munona zvichifamba zvakanaka zvese vanhu veZimbabwe vatambura zvakuda mutungamiriri wechidiki Nelson Chamisa
Maskati, maskati, pa Studio 7 hapo, makadiko. Wanamkomata nuno kale wangu wose wa shambare we Studio 7. Newa sigiri we Studio 7, watere we Studio 7, doku wa zai mose. Uno ndi James Shigona kubaku gokwe, weduwe inichi jemo changu neshe Kotoni. Kotoni, atakarima. Chakangu unganiza maberba makambana, atinaka na mare atatitapua, kana sisende zazo. Chongo ofane zara izi, Kotoni tina ayo, atinaka na mare kutigone kutega wachero sugar. Kana kutega wa hako chero flower kutile wopamba, asitakarima. Weduwe, sono nyakisa kututindirimurimi wakotoni, wakaita homba zira wakarima mbanji, wato rinani izi. Wariku zamari yao ya kanaka mbanji. Zino muno gokwe cha afane zara weduwe. Chibage chiripo chakanaka chaizo koto ni chakarima wati kaita gori nani ase hapana kwa tiri kutengesa koto ni ajuna ndisi yemo yemo ichikuru mende wedwe ni na kukwa sase kare wana wese we New Paradise wano pinda sanganduro New Paradise mamtipte mapo masakaza neku jombe wese ndo kwa sase mbira Jesu Kristo jita aleluya
izo zange ziri pfungwa zevamwe vatereri visinei ne Studio 7 isu atina kwatakarere kera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti nyika yavo haichakwanisi kuramba ichirwa hondo muAfghanistan vachiti America yakabudirira muzvinangwa zvayakange ichida munyika iyi zvinosanganisa kudzinga kubva munyika iyi varwi vanopfurikidza mwero veAl-Qaeda uye kutsvaga nekubata Osama bin Laden vaBiden vanoti hurumende yeAfghanistan nemauto ayo vanofanirwa kuchichengetedza nyika yavo pachavo vanoti mauto ose eAmerica achange abuda muAfghanistan musi wa 31 nyamavhuvhu August gore rino vachiti kubuda kwemauto eAmerica kubva muAfghanistan kuri kufamba zvakanaka uye kuri kuitwa zvishoma zvishoma nenzira inochengetedza upenyu hwemauto vaBiden vanoti America haina kupinda muAfghanistan nechinangwa chekuvaka nyika iyi vachiti ikodzero dzevanhu venyika iyi kusarudza ramangwana ravo uye kusarudza gwara ravanoda kuti nyika yavo itore. America yakapinda muAfghanistan muna 2001 zvinoreva kuti yange yave nemakore makumi maviri ichirwa hondo muAfghanistan. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. vagari vekuchi nyamukwakwa mudunhu rechipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel vachirwira muganhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.